This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro zvita 22/2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vakadzingwa basa kuva mutevedzeri wegurukota rezvemutemo vaFortune Chasi vanoti vacharamba vari nhengo yezano PF. Mapurisa anoti mudzima yakabviswa mbatya nemahwindi muHarare anofanirwa kunomhangara kumapurisa kuti akwanise kusunga vanahwindi ava.
Zuva ranhasi reunita kodi rakakoshesesa kana vanhu vachiziva kuti takaita kuti zuva iri rivepo chii. Zuva ranhasi ndo rinodzara peace tranquility yatinayo muno muZimbabwe. Mukakombeya nyika yedu inei nedzimwe nyika dzine mbonga mupopoto, it is because of that unit accord. Saka izuva rinokurudzirwa kuti munhu woga woga even
Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana kwezano PF nePF ZAPU kana kuti Unity Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota rezvemitemo vaFortune Chasi ava vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vacharamba vari nhengo yezano PF uye vanotambira zvavo kumiswa basa. VaMugabe nemusi wesvondo vakadzinga mamwe makurukota maviri uye vatevedzeri vemakurukota vashanu. Vakadzingwa igurukota muhofisi memutungamiri wenyika amai Flora Buka, gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSylvester Nguni, nevatevedzeri vemakurukota vakadzingwa vanoti amai Petronella Kagonye, vatendaisa vanhu vatongai Muzenda pamwe naDr Paul Chimedza. Vanhu ava vanonzi vari kutsigira vakadzingwa basa rekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachase kuti tinzwe nezvekumiswa kwavo basa.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight.
Ndine mutori wenyu wenhau Reda Moyo ndinokushuvirai.
Ndakati akasvika kumatu masikati nezuro ndanga ndisiri pamba.
Akauya netsamba ndiani?
Ndina kunyatsoziva kuti ndiani asi nda kangodziva kuti yabva kuofisi yemukuru wenyika.
Tichitarisa zvikonzero zviri kupiwa kuti munzi mamiswa basa, muri kugutsikana nazvo here?
Ndofunga ndingangoti Blessing pandaka appointwa kuita deputy minister handina kupiwa mareasons ekunzi ndaappointirwa kuti chii, asi ndakangotora kuti chiratidzo chokuti mukuru wenyika anga nechivimbo chekuti ndinokwanisa kuita basa remutsigiri wegurukota rinoona nezvemitemo muhurumende yeZimbabwe. Saka handifunga kuti ndine kodzero yekuti ndinge ndichida kucherechedza kana kubvunzurudza kuti sei ndabviswa. Maongorero andaita sezvo ndiri gweta ndoziva kuti mutemo wakataurwa mutsamba, section yakataurwa mutsamba imomo inopa purezidendi mvumo yekukubvisa, and time yako yekushanda mugovernment as deputy minister inenge yaguma kana vangodecida kuti zvakwana, kana vauda kuita restructure government, and hapana chiitwa apa. Zvinhu zvinogara zvichiitika kunyika dzakawanda, mumagovernment akawanda kana mumakambani vanhu vanochinjwa chinjwa. Saka pandaka pinda zvinhu zvandaita kuti kuti zvinokwanisa kuitika anytime.
Asi pane mashoko akambotaurwa namaya Mugabe kuti vainge vanzwa kuti vachasi ndo vari kuvakanganisa kuita mamwe mabasa avo kumazove zvine chekuita nepavanochengetera nherera. Makambogara pasi here mukataura navo nezvenyaya?
Handina kukwanisa kuita izvozvo zvakare, handina kunge ndakatsvaga kuti ndenge ndichiita izvozvo semunhu anga nchingoo kubasa rehurumende. Ndaangotarisa kuti vakuru vangu vakandipa basa kana vachifara nemashandiro andinenge ndichiita, vanenge vachingoonawo zvandinenge ndichiita.
Vanga vari vaimbove mutevedzero wegurukota rezvemitemo vaFortune Chasi vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare.
Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight.
Ndine mutori wenyu wenhau Reda Moyo, ndinokushuvirai zororo yeChristmas chene negore dzva rine mufaro uye runyararo.
Next year all our troubles will be miles away.
Ini ndini Ivan Chifera ndichiti muve nezororo reChristmas negore dzvarakanaka. Mwari ngavakukomborerei panguva ino nemisi isingaperi.
Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all...
Mutauriro wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti mapurisa ari kuferefeta zvakasimba nyaya yemumwe mudzimai akabvarirwa mbatya nekushungurudzwa nevamwe vanahwindi muHarare. Nyaya iyi inonzi yakatsamwisa vanhu vakawanda munyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata Chief Superintendent Nyati.
Blessing, semapurisa taakuziva pakaitikira chiitiko ichi. Taakuziva motikari dzacho dziripo pakati penyaya. Taakuziva vanhu vakazviita nevaridzi vemotikari. Chasara ndechekuti kuti tichisunga vanhu ava, taakuda kuti musikana uyu auye atipe statement. Akatipa statement nyaya yakuchienda kumatare kuti vanhu ivava vawane mutongo wakafanira kuti vasazviite zvekare, uyezve chive chidzidzo kune vamwe vasingaremekedzi kodzero dzevanhu vechikadzi.
Ko, kuri kuti musikana uyu haana kukwanisa kuuya, Chief Superintendent Nyati, zvinoreva kuti mhosva iyi yaora here?
Hatisi kudaro. Asi kanyaya inosimbiswa kana iye akauya, akabuda pachena akatipa statement inobatsirawo vanotonga mhosva kuti nyaya inyatsojeka pachena.
Pane ati asungwa here kusvika pari zvino?
Iko zvino izvi nyaya pachena. Chasara chete ndechekuti musikana akangotaura nesu takutosunga vanhu.
Ndeapi mashoko amungadewo kupa ruzhinji rweZimbabwe rungadai rwakateerera kana kuti paine vamwe vanenge vachifunga nyaya idzodzi dzekuti madzimai akapfeka zvavanenge vakapfeka vanotora mutemo woisa mumaoko mavo votanga kuvashungurudza?
Toda kupa yambiro, ndinoda kudzokorora, toda kupa yambiro. Yambiro yakasimbarara kuno uyo nouyo achabatwa mukati medhorobha ringave reHarare, reGweru, reBuruwayo, rekwaMutare, achimhura vasikana, achimhura madzimai vanenge vakapfeka mbatya dzavo. Munhu wese ane mbatya, ane kodzero yekupfeka mbatya dzake dzakanaka. Ukoona pamufananidzo iwowo mwana iye anga akapfeka mbatya dzakanaka zvisina kana chakaipa pazviri. Saka kune varume vese vanomwa zvokudhaka, vanoputa zvimwe zvokudhaka, vanoda kuonererwa, tichavaranga zvavakaomarara nokumeka shuwa kuti vapinda vamatare, uyezve totaura nevematare vapuwe mutongo wakaomarara.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, sangano reKatswe Sisterhood iro rinomirira kodzero dzemadzimai riri kukurudzira mapurisa kuti vasunge nekuranga vanhu vakashungurudza mudzimai uyu. Sangano iri rakabatana nemamwe masangano vakapinda mumugwagwa muna Gumi Guru vachishora zvikuru sei mahwindi avanoti vaonesa vanhukadzi namo muHarare. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aitawo hurukuro nemukuru wesangano iri, Muzvare Talent Juma, kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Isu sese sanga nirunori rako tiroti madzimai nevasikana. Tirikuti zvakaitika zvekushungurudzwa nekuharaswa kwemusikana kuna 4th Street muHarare. Zvinhu zvinofanira kuti zvitomira izvozvo uye tinokurudzira mapurisa kuti aite nepavanogona kuti mahooligans yaya ari kutasisa vasikana nemadzimai kufamba zvakanaka mumigwagwa nemumadhorobha kuti ngavasungwe dai vabatwa vasungwa. Pari zvino tiri kutoedza kushanda nemapurisa zvakanyanya tichishandisa footage yatakawana iri pavhidhiyo kuti mapictures maimages aripo akwaniswe kuprintwa zvigobatsira pamainvestigations.
Tinoonawo zvekuti veruzhinji vari kukurudzira kuti musikana uyu akange ari pamufananidzo iyi awanikwe iye achienda kumapurisa. Imi makwanisa kumuwana here?
Pari zvino hatatakwanisa kumuwana, asi tichingokurudzira kuti kana aripo achinzwa meseji ino atifonere kukatwe sisterhood, nekuti varipo vazhinji vanosanganisira magweta uye nekumapurisa vari kukurudzira zvikuru kuti dai auya aripota nyaya yake so that anowana help kunze kwekuti amirirwe nemagweta kukoti. Pane zvimwewo zvakare zvatinofungidzira kuti zvingamubatsira sekuwana counseling. Saka tine vatinoshanda navo vari kuofa macounseling services, nekuti tinoziva kuti kushungurudzwa kwakaita zvinokwanisa kunge zvakatomutraumatiza zvakanyanya uye zvingatomuafecta self esteem yake semwana achiri kura. Saka tinoda kuti anzwisise kuti haisi mhosva yake kuti akashungurudzwa. Tinotoziva kuti akatobhuliwa ivictim yeviolence, naizvozvo tamira naye semasangano anorwira kodzero dzemadzimai nevasikana.
Pane zvamunokurudzirawo veruzhinji here vakaona zvakadai zvichiitika zvekushungurudzwa nyaya ikoko kwatinoti kuya kumaterminus kunokwirwa michovha, vanofanira kuita sei?
Pari zvino kato sisterhood tiri kuita chirongwa chekuparura toll free line yekuti vanokwanisa kungotisendera please call me back message manumbers atechazomasivisa munguva inotevera. Tonzwa kuti zviri kuitika papi kuitira kuti mapurisa akasike asvika panzvimbo kuitira kuti vanenge varipo maperpetrators vabve vatobatwa nguva ichiripo.
Vanga vari muzvare Talent Jumo, wanove mutungamiri wesangano reCasque Sisterhood, vachitaura vari paRunare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Apo veruzhinji munyika kunyanya vechidiki vari kurarama upenyu hwakaoma nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Mumwe musikana ave kuita mukurumbira wekukwanisa kuzviraramisa nekuda kwebasa raanoita rekugadzira mbatya zvinozivikanwa muchirungu kunzi fashion designing. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Klesbinyasha Nutsve musikana ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa. Paakapedza zvidzidzo zvake zvepamusoro zvesociology mugore ra2012, Mzvare Nhutsva haana kumboita shungu dzekutsvaga basa. Mzvare Nhutsva anoti akakura achifarira uye achigona zvekusona pamwe chete nekunyora mifananidzo kana kuti still life drawing. Anotiwo paakapedza zvidzidzo zvake pane kuti atsvage basa akaona zvakamunakira kuti ashandise chipo chake kuti awane raramo.
Ndakadzidza kuAfrica University, ndakadzidza degree resociology nepsychology, ndagraduata muna 2012, asi ndakafunga kuti ndoda kuita basa remaoko nokuti ndaida kuzvishandira kwete kushandira umwe munhu, ende ndo zvinhu zvinondiitisa kuti ndigofara ndiri mubasa mangu.
Mushure mekuzvidzidzisa kwemwedzi miviri achiverenga pamwe nekuona zvinoitwa nevamwe mukugadzira hembe kana kuti fashion designing, Muzvare Nhutsva akatanga kuita basa iri pakati pegore ra2013. Anogadzira mbatya dzake ari mumusha weAvondale muHarare pasi pezita rekuti Nhembe Aleth. Zita iri rinobva pamubatanidzwa wemazwi maviri anoti nhembe, rinove izwi rechishona rinoreva hembe dzaipfekwa nevanhu vechishona makare kare, pamwe neizwi rekuti Aleth rinobva mumutauro wechirudzi cheDinga chekuSouth Sudan richireva mbatya.
Chandirikungotaura ndechekuti kubva kunhembe kuenda kuhembe. Nyangwe zvedu takainfluenswa tichiri kurangarira kwatikabva, tiri zvatiri, nyangwe zvedu tisingasapfeki sezvataimboita kudhara.
Chinouya mupfungwa dzevanhu vakawanda kana vakanzwa zvefashion designing inyaya yembatya dzinobuda dzakapfekwa nevasikana vanenge vachidzishambadza paterevhizheni kana mumabhuku anoshambadza mbatya. Vanhu vakawanda vane maonero ekuti mbatya idzi hadzizi dzekuti munhu angapfeka agokwanisa kufamba paruzhinji. kunyange hazvo achiti anotora mucherechedzo kubva kuna Carolina Herrera uyo anove mumwe wevagadziri vembatya vane mukurumbira pasi rose muzvare nhutsva anoti hanyanyotedzera zvinoitika mukugadzirwa kwembatya nevamwe vagadziri pasi rose
Tinogadzira hembe dzekupfeka munhu achienda kubasa uye hembe dzemaZambia asi dziri dzechimanje-manje
Sikana uyu anogadzira mbatya dzevanhukadzi nevanhurume vechidiki anoti akaona zvakamunakira kuti anangane nevanhu vezera iri sezvo vari ivo vanowanzoita zvenhange mutange munyaya dzezvemucheno
inini mukudizaina hembe kwandinoita ndinodizainira zvikuru sei vari kumayunivhesiti nevachangobva kutanga kushanda
Kunyange hazvo achibvuma kuti veruzhinji vari kuomerwa neupenyu, muzvare nhutsva anoti kuve fashion designer ibasa rinogona kuita kuti munhu awane raramo yakanaka munyika. Asi anoti izvo zvinoitika chete kana munhu achiita basa rake nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Taurai Shava.
Rakavhukushira zvakawanda gore rino ra 2014 asi pasudio 7 tinongoti ngatipembere kuti nyadenga vatigonesa heunoyu mukana wekukwazisa hama neshamwari pazororo rino rekisimusi negoredzva tumirai matext messages kuwhatsapp kunamba dzinoti 1-202-465-0318 namba zvakare 1-202-465-0318 nekustudio7news.com Munogona zvakare kusiya audio message pa WhatsApp muchitiudza zviri kuitika munharaunda dzenyu. Apo muri kufarira zororo rino. Musakanganweka kutumira kwaziso dzenyu. Studio 7 ndeyenyu.
Nguva yezororo rekisimusi negoredzva inguva yekufara kwemhuri hama neshamwari vachipemberera kuzvarwa kwaJesu. Asi gore rino veruzhinji munyika vanoti nekuda kwekushaya mari nekuoma kwakaita zvino munyika munyaya dzoupfumi havakwanisi kuita mhemberero idzi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Itariro yemunhu wese kufara nehama neshamwari pazororo rekrismasi negoredzva asi izvi hazvisi kuzoitika kumuruzhinji dzemuZimbabwe sezvo dziri kushaya mari nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi makambani akawanda ari kuvhara uye mamwe ari kutadza kubhadhara vashandi vavo nenguva izvo zvave kuomesera vashandi nemhuri dzavo vawakefield mulilo vanoti krismasi yavo ichange yakangofanana nerimwe zuva nekuti havana kana mari yekutumira vabereki vavo kumusha
krismasi yegore yakatooma hamusana pekuti keshi yacho chaishaya vanhu maoma havana hatitorina saka kana wada kuronga jeni yekuti woende kumusha umbonoona vamwe kumusha ana muchemberi hauna kana chekuendesa kumusha kwacho saka unotongopedzisira vagara kuno ivo vanenge vachitotarisawo vachiti vanhu vari kuHarare vatirasa asingazi kuti atoroma hani ivo kana yacho yebhazi yekuti usvika ikoko hauna
vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vaClever Bere vauza Studio 7 kuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika uye huwandu hwevanenge vachiita mafijongo huri kuramba huchidzikira
Christmas tichangotiwo vanonamata vanochangowanikwa vachienda kudzisvondo asi kuti tichati Christmas yekudhara yekuti vanhu vaiungana vachidya vachipembera semhuri neshamwari gore rino zvinenge zviri kudzokera kuya kwamakore ekuoma ekuti munhu aingozvionera pachake ari eg ndokwatinenge taakudzokera
vatiwo kunyange hazvo iri nguva inotarisirwa vashandi kunge vachizorora izvi havaoni zvichiitika gore rino sezvo vanhu vakawanda vave kuzvishandira pachavo munyori muchikamu chevadiki musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vagodfrey chitova mutimba vanoti zvinosuwisa kuti kupera kwegore rino vanhu vachatadza kuita mhemberero dzekrismasi nekuda kwekushaya mari paine vashoma vari kudya vachiguta vati vashandi vakawanda havasi kubhadharwa vamwe vari kudzingwa mabasa nekudaro havakwanisi kupemberera nemhuri dzavo panguva ino
kune vanhu vashoma vari muutongo vari kuba mari dzevanhu vashandi nevamwe vanhu vasina chavanokwanisa kuti vawane papundutso yavo vasina chekudya ndinoti kuvanhu veZimbabwe munoti chiine kuti vanhu vashoma shoma vodya vachiguta asi vopembera Christmas vachifara zvine udzamu asi ruzhinji runyika rusina kana chekunonga vachinonga sozvine muromo.
Mumwe mushandi pane imwe kambani inogadzira mishonga yekurapisa vanhu yeSegment uyo aramba kudomwa nezita auze Studio 7 kuti vave nemwedzi yakawanda vasingatambire uye vakangopiwa madhora makumi manomwe chete pamushandi mumwe uye mari iyi haitombokwani kubhadhara zvese zvinodiwa vasati vatombofunga zvekisimusi. Vamwewo vakaita samuzvari Caroline Chibwa vanodzidza pachikoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo vanoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino vanotarisira kuti remangwana richange rakanaka. Vari Kim Konza vanodzidzisa zvidzidzo zvekutungamira mabhizimisi nemabasa pachikoro cheTshwane University of Technology kuSouth Africa uye vakatoya kumusha kuzorore Christmas vanoti vanovimba kuti vanhu vese vachakwanisa kuwanawo cheuviri pazororo rino. Upfumi hweZimbabwe huri kuramba huchidzikira kubva muna 2000 izvo zvave kuita kuti veruzhinji munyika vaomerwe neupenyu uyewo hurumende iri kutadza kugadzisa nyaya dzeupfumi kunyange hazvo yainge yavimbisa kuti ichaumba mabasa mamiriyoni maviri pasarudzo dzegore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinoshamiswa zvikuru nemashoko ari kubuda mudzinau ekuti dare remakurukota rakawirirana kuti mitemo yemabasa ivandudzwe kuitira kuti nhaurirano dzemihoro dzibvumidzwe kutarisa kuti mushandi ari kuburitsa chii pabasa. Sangano renhau reziyana rinoti gurukota rezvemaindastry vaMike Bima vazivisa kuti mitemo yemabasa ichavandudzwa kuitira kuti nhaurirano dzemihoro dziitirwe kumakambani kuitira kuti mihoro inenge ichiwiriranwa ive mihoro yechokwadi inofambirana nezviri kuburitswa nekambani iyi. Pari zvino hurukuro dzemihoro pakati pevashandi nevashandirwi dziri kuitwa pachitariswa Poverty Datum Line, danho rinonzi nevamwe vashandirwi rinovaremera sezvo makambani avo asiri kukwanisa kugadzira zvinoburitsa mari dzinenge dzichidiwa nevashandi. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaBima kuti tinzwe nezvenyaya iyi, asi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Zvataverenga kumapepa haisirizvo zvataterana. Patakaongorora nyaya yekugadzirira mitemo yekushanda nekushandirwa, hatina kutenderana kuti mawages kana kuti masalaries anenge achibheswa paproduction. Takati panoongorora upenyu hwevanhu nemhuri dzavo, the welfare of the worker and their families, ndizvo zvatatenderana. Tinenge tisingawirirani nezviri kubuda kumapepa. Tanyorera hurumende tichibvunza kuti zviri kubuda izvi ndizvo here, sezvo isiri nyaya yakabuda paTNF patakagara pasi tichigadzirira the labor law reform. Saka iyi nyaya iri kutinesa sevashandi, patiri kunzwa kuti masalaries anenge akutotarisirwa kuti ategwe paproduction. Muno muZimbabwe production iri pasi, zvinoreva kuti masalaries angangoderedza, angangodzokera pasi, kana kuti tingaona vanhu vachigurirwa mari nekuenderana nekuti chii chiri kuproduswa kumafactories.
Imi manga mapindurwa here nehurumende mushure mekunge mainyorera?
Gwaro rakabuda kuTNF rakaenda kucabinet. Richibva kucabinet rinofanira kuenda kuAttorney General's office kuti vabudise bill. Saka zvezvino zvatakatarisira kuti tichaona kana bill rabuda kuti AG's office inenge yacapture kana yatora zvatataura isisi kuisa palegal language pamutemo zvinenge zvichibuda zvakamira sei. Zviri kutaurwa izvi hazvina kucommunicatewa kuvashandi vese vachimirira neZCTU nevamwe kuti ndizvo zvaapruvha kana kuti zvatakatenderana kuTNF tachinja, hatisati tataurirwa.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi nyika yacherechedza makore makumi maviri nemanomwe ekubatana kwevana veZimbabwe zvichitevera chibvumirano chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU musi wa22 Zvita mugore ra1987. Chibvumirano ichi chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva iyo yakawana kuzvitonga kuzere. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata nengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi rezapu vaMax Mukandla. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nezvezuva iri.
Zuva ranhasi reunity accord rakakoshesesa kana vanhu vachiziva kuti chakaita kuti zuva iri rivepo chii. Zuva ranhasi ndo rinodzvara peace, tranquility yatinayo muno muZimbabwe. Mukakombeya nyika yedu inei nedzimwe nyika dzine mvonga mupopoto, it is because of that unity accord. Saka izuva rinokurudzirwa kuti munhu woga woga, even nemhuka dzedu, musi wanhasi chaiwo chaziyanane dzinyatsokuziva kuti zvinomboreva chii. Nokuti kana nyika isina runyararo, zvazvinoreva ndezvokuti ihondo.
VaMukandla, munoti nezuva ranhasi reunity day?
Iri zuva iri izuva rakanaka rakakosha, asi harina chirevo nechiremera nezviri kuitika iye zvino. Vanga varipo ipapapo sevatungamiriri, the likes of vana Davengwa and then others, they had pulled out. Chii chakonzera kuti vakubva mukati meunity iyoyo? Takutarisa zvekare mutungamiri wenyika pazuva iri aifamba kwese kwese, kana asina kufamba magavenors aienda kunomiririra mutungamiri wenyika yedu panzvimbo dzakasarudzwa dzakasiyana siyana vanhu vachiungana. Asi nhasi uno uyu hakuna chero papi poga paenda kunounganwa. Zvarevei kurudzi rwevanhu venyika ino? Sababa vedu vachirumhanzi vachitaura kuti iri zuva iri izuva rakanaka, zuva pachezvaro rinomucherechedzwa kanaka. Asi kuzvoita kwazvona kuti riite chiremera rakuinda richishaya chimiro, kana vacheche chaivo havachatombozivi kuti zvarevei.
Vachirumhanzi, mashoko ari kutaurwa navamukandla.
Ndofunga tinongotaura zvimwe chete. Vataura ishu yavadhavengwa yokuti vakazobuda, ungaita se ungaramba wakasungirira mombe iyo isani ichada kuti dhonze pajoke. Saka izvozvo isi irrelevant. Zuva iri harisi romunhu wanengati weZipra kana kuti izuva romunhu wezanhu. Izvozvo ndozvokonzeresa kuti nyika isaenderera mberi, tikaramba tingoti zanhu, tikaramba tingoti zapo. But the most important thing ndeyekuti ivavo vakuru vakazvitanga vanga vaona. Ende vakuru vanenge vatanga nyaya dzakaita sadzidzi, tinofanira kuziva kuti kazhinji kacho vanhu vane wisdom, vane udzamu hwepolitics, zvokuti vamwe ava vari pasi pasi vanenge vasingatombozivi dudziro kana kuti meaning yacho. Zvakafanana nenyaya yeminde yatiri kuwana mazuva anaya. Umwe anokuziva kuti iwo wakamboona munhu mutema anorima, its because anenge asina njere, anokufungidzira kuti murungu ndiye anorima. Therefore munda haifani kupiwa vanhu vatema. Asi vanoongorora, vanoudzamu, vane wisdom yekuziva kuti chinonzi independence chii, chinonzi empowerment chii, chinonzi economy chii, kana kuti iyo economy yeZimbabwe inodrivewa nei, ndo vanouya nenjiri dzakaita saidzodzo. Saka in short and in brief, issue yeunity accord, yes, of course, it might be an issue yokuti vanhu ngavaungane and so forth, but kuti hurumende iite put aside that day, iwewe kana usina kuenda kubasa unofanira kuzvibvunza kuti why ndisina kuenda kubasa.
VaMukandla, ramangwana reunity accord kana kuti rechibvumirano chekubatanai munoona rakamira sei?
Izvi zvatoenda kumawere mune ramangwana. Kutaura chokwadi chaiko, pamberi patakatarisa apo, tisatarise apa pazvigumo zvedu apa, kana kuti famba tichitarisa zvidodoma, hatitarisei mberi apo pageneration iri kuuya iyi. Nokuti iye mboko kusvika anopinda ipapo asarudzwa uyaizi history yake inotonetsa. Iri raiti pakuti munhu akanga akamirira hondo, asi kuvanhu manje ndo kwacho kwaasipo zvachose. Zuva iro riri richabva iri reunity iri richabva richaparara, nokuti development inenge yavepo pamwaka wacho iyoyo inenge yakungoda chete one vice president wenyika.
Vachirumhanzi, ramangwana reunity accord
hazviri pano napapapa. Chero unity accord ikasazovapo, my dynamics yenyika iye zvino ndeyekuti pava namaintermarriages okuti iye zvino at the end of the day kuti utaure napamusoro pokuti hei ndiri mundeveri, hei ndiri mushona chichichi, hazvisiko. vana vedu majenerationi aripe zvese izvizvizvi hazvisi ko ukaona munhu anotaurwa napamusoro pokuti zapu that's an old guard munhu anotaurwa napamusoro pokuti zanu old guard zanu ndonga old guard you know things like that.
Vanga varagadzira chiri manzwi vanove nhengo yezano PF manzwo kubva kuna Max Mukandla. Aiva vateereri, tokuyeuchidzai kuti musakanganwa kupinda muchirongwa chedu chelive tokuna 8:30 p.m. apo tiri kutarisa zvinoreva zuva reUnity Day. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri nichiti murari zvakanaka vateereri.